kira kana kuti erera kwaita yeo iniye inflation kusi very significant nekuti yangoderera ne about 0.03%, which is statistically insignificant. It's not very material. Hongu panogona kunge pangoita ma fluctuations mu mitengo yemamwe mafoodstuffs. Probably as a result ema fluctuations ari kungoitikawo pamutengo wefuel, nekuti mutengo wefuel wakamboita ease mbichana mwedzi ichangopfuura kana nguva ichangopfuura, zvazvinogona kunge zvakonzeresawo kuti mutengi mamwe mafoodstuffs kana kuti mamwe mafood commodities anoconstitute proportion huru kuconsumer basket anga adererawo mbichana. But hakukuderera kunonyanya kushamisa, kungoderera ne 0.03 zvatambotaura. Uyewo makaona on a month on month basis inflation yatokwira mbichanawo zvakare ne 0.03.
Tinoonawo kuti chikafu chinenge chidiwa nemhuri, mitengo yezvinhu yakati dzikei mumazuva apera. Zvingava here chiratidzo nenyaya iyoyi yekuti inflation yadzika zvishoma?
Zvinogona kuva mucherechedzo. Zvinorongoreva kuti average product nemaservices anoshandiswa average family about 6 yakati derere mbichana, asi ingori rough estimate kana kuti rough measure cost of living munyika yati derere mbichana, zvikonzerwa nekungochinja kuri kuitawo inflation. But I think chakakosha pane inonguva ndechekuti vanhu vanzwisa kuti inflation endo haisati yanyanya kuipa, nekuti kana yazoipa inenge yakuma double digits levels, zvoita kuti cost of living irambe ichikwira uyewo cost of doing business irambe ichikwira, zvounzawo kusajeka ma-uncertainties muekonomi. Zvinova izvi zvine zvisina kunaka mukufambiswa kweekonomi yedu.
Izvi zvinosiyawo papi poverty datum line?
Normalo poverty datum line ingori mari inodikanwa nein average family kuti araramo upenyu huri nane, a decent livelihood. Kamuno kana uri pasi pepoverty datum line zvinoreva kuti uri kurarama mupoverty. Normally inflation yakadererawo, zvinoitawo zvakada kuti poverty datum line itiderere. Inflation yakaderere zvakureva kuti madisposable incomes, mari inofara nein average family muhomwe, inoti uwedzereiwo. Zvoreva kuti an average family inogona kudya zvakati wandei, nekuti mitengo yezvinhu inenge yaderera.